manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 21 2024 makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinenge tasvika pane zvataitemerera ziya tichigone kunge tichisangana nemari iyoyo yebepa tichishandisa.
Governor we Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ vaJohn Mushayavanhu vanoti mari yose iri kudiwa yemazigi yapera kudhindwa.
Chitambirai kamari yenyu kumagarages kwefiwok hurumende iri kuramba. Right, saka zigi inherera haina mubereki. Saka kana mubereki wacho waramba kugadzi kuchengeta mwana wake mubereki enova hurumende. Uye isu chedu chiipa muchadhodho ndine bere.
Asi vamwe vanoti mari iyi kupedzera hoko padehwe retsindi. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vanoti mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG yatodhindwa uye yangomirira kutanga kuparurwa nemusi wechipiri svondo rinouya. VaMushayavanhu vazivisa mashoko aya kubepa nhau reSunday Mail nhasi. Asi mari iyi yatotanga kukonzera gakava guru munyika vamwe vachiti kupedzera hoko padehwe retsindi asi vamwe vachiti inoshanda. VaMushayavanhu vanoti vane chivimbo chekuti mari iyi ichashanda sezvavakatarisira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Zvakakosha nekuti kana makaterera mukanzwa zvanga zvakutomutsa bongo zozo muvanhu vachiti komari yebepa yacho iripi toda kuiona nokuti vanhu vanoda chavanobata muruoko. Saka ndinoti inini tinenge tasvika pane zvataitemerera ziya tichigone kunge tichisangana nemari iyoyo yebepa tichishandisa. Asi hazvinei nekuti mari yakanga nekuti mari yanga ichitoshanda yemaziki kutaura kuno iri kutoshanda.
Munorevei apa mukatsanangura?
Iriko mari yemuchadenga iri kutoshandiswa. Ndini ndakambotsanangura paya ndikati mari yakanga yawanda muZimbabwe imari yemuchadenga ndiyo yatanga tichishandisa. Iye bepa iyi yanga yatosara shomanana zvokuti yakanga yakutongoshandiswa pashoma mumakombi kutenga pamisika. Ndozvayanga yangosara ichiita nokuti yanga yasara iri pasi pechikamu chimwe chete kubva muzana, less than 1%. Saka ndinovimba kuya kwaichaita nedzikamu inenge yavapo zvinogona kunodzoredzera chimiro cheupfumi hwenyika chemari yedu yenyika. Nekuti izvo zvanga zvatosara zvaita kuti tanga tisina mari yebepa yekushandisa hachizvo chimiro chinotarisirwa. Tinotarisira kuti nyikawo inofanira kunge pamari yayo yekushandisa inenge iri yemusi yekubata.
Nyika ingade mari yakawanda zvakadii?
Zvikamu zvingabva pagumi kusvika pagumi nezvikamu zvishanu kubva muzana, 10 to 15%. Inganzi ndiyo mari yatingafunga kuti inga mari gatindi siramberi senyika.
Asika va gwanyanya vamwari kuti mari inenge yatotanga kushaya simba tichitarisa zviri kuitika pamusika wemukoto apa.
Sekutaura kwamaita mukoto and kune vamwe vanomhanya kungoreva kuti mutengo wemari wasvika papi zvisinei nezviri kuitika pasi apa. Tinoona vanhu muzvitoro vanhu vari kungotenga nemitengo chaiyo iri pamari pamutengo wemari chaiwo chaiwo pabhanga guru rehurumende.
Avo vanga vari chipanga mazano chereserve bank of zimbabwe kana kuti RBZ vapersistence gwanyanya vachitaura vari parunare kuchina. Sezvo tichitema tinadivire takarerekera, tabatawo nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nedurban university of technology muzvinafundo Gift Mugano avari kunzi nevamwe muzanu PF kusanganisira mutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa ndivo vevamwe vari kukonzera kuti ZIG ishaye simba nematauriro avari kuita vachiishora.
Vamutsvangwa vari kutaura zvenhema, vane shungu dzakawanda musoro mwavo. Kushaiwa simba kwemari yeZimbabwe hakuna kutanga nhasi, kwakatanga 1997 musi wa 14 November ndaitowa form 3 ndakandisvika tozivi chinonzi economics in the chip. Saka havagoni kuti kushaiwa kwesimba kwemari kwemakore atakasangana namakore 26 tarosvika 27 years ndimugano ari kushoropodza. Nekuti pakati apa takarasikirwa nemari dzakawanda dzinonzi Zimbabwe dollars dzakabva nazvo paindependence, tikauya paUS dollar rikashayika zvakanaka. Nekuti tanga tisiri productive tikaenda paRTGS currency, tikabvepo tikaenda paZimbabwe dollar local, tikabva tasvika manje taapa ZIG.
Nechikonzero chei muchidaro?
Dzese dzinongofa mari idzo dzine nhau yekuti hadzisiri backed neproduction. Hakuna mari inosimba kana techiti tagadzira mari senyika totadza kuita production. Nekuti tikasaita produce tichapesa tatenga zvinhu zvakawanda kunze kwenyika zvobudisa foreign currency, mari yacho yobva yatanga kuita crash pa black market, tichiita sama rates. Chimwe ndechekuti money supply, mari inoprindwa munyika inakawandisa.
Zvino revei mungajekesa ipapo?
Takaona Zimbabwe yanga iri number 1 pasi rese gore rapfuura pakuprinda mari, nekuti mari yedu yakawedzera ne 2000%, dzimwe nyika dzichiwedzera mari ne 10%. Saka izvozvo tikaprinda mari yakawanda anopedzisira marara, hapana mugaro. Ini handina mushina anoprinda mari, handisini ndinomanaja central bank, handisini ndiri kubhadhara maroads ari kubhadharwa namutuli nqove, ichishandisa macash. Hazvisati zvambotarwa kueconomics, unogadzira mugwagwa necash. Chinotengwa necash ichingwa. Mugwagwa unoshandiswa inonzi long term finance, mabonds ndo anoshandiswa anongare 10 years 20 years kwete kugadzira road ungaonotenga chingwa. Saka mari iyo yapowa macontractors, uende pamusika mutema onotenga mari pablack market maUS. Saka chimwe hurumende yeZimbabwe dzisigi ribudirire, izvozvo vari kuramba mari yavo yehurumende. Takavataurira kuti kana ine mechitenda mari yenyu kuti inoshanda, right? Chitambirai kamari yenyu kumapassports. Chitambirai kamari yenyu pajuti. Vanhu pavanobuda kunze kwenyika vanotenga macommodities avo ekumatakshop, ngavabhadhire juti neZIG. Chitambirai kamari yenyu kumagarages kwefuel, hurumende iri kuramba, right? Saka ZIG inherera, haina mubereki. Saka kana mubereki wacho waramba kuchengeta mwana wake mubereki enova hurumende, ko isu chedu chii pamuchatodhongi nebere?
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nedurban university of technology muzvinafundo Gift Mugano vanga vachitaura vari parunare muHarare. Sangano remubatanidzwa wenyika dzekupawirira reEuropean Union rinoti ndiro rinotenga maruva nezvimwe zvemumagarden zvakawanda kana kuti horticultural products kubva kuZimbabwe kudarika dzimwe nyika dzose. Izvi zviri kuuya panguva iyo vehurumende neZANU PF vachiramba vachichema chema nerekuti zvirango zvakatemerwa nyika ndizvo zvapa kuti upfumi hugwadame. Mashoko eEU aya ndiwo anotaurwawo nehurumende yeAmerica kuti yakatemera zvirango vanotonga nedemo nekuita uori vakaita semutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi hurumende inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. VEU nemuzinda weAmerica muZimbabwe vanoti vanenge vari kumusika weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF uri kutanga svondo rino kuBulawayo. Mukuzeya nezvenyaya yekudyidzana kweEU neZimbabwe, tabata nyanzvi munyadzo zveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions vaED Mahembe.
Zvinokudzwa kuti kune mukana uripo kuti Zimbabwe itengese zvinhu zvayo kuEU, and mukana uyu wagara uriko kwenguva yakareba. Ndozvaya kuti vanhu vanotaura kuti vanotaura nemasanctions, asi mukana uyu haunambogara wavharwa, nokuti hakuna zvetinoti Zimbabwe exports neimports hazvida kugara zvambovharwa. Changa takangovharwa ndechekuti pane mamwe makambani angaiswa pamasanction nevamwe vanhu vangaiswa pamasanction, asi zvekutengesa nokusatengeserana zvagara zviripo. And ndinotofara ndichiona kuti EU vari kuuya kuZimbabwe here, vari kuzama kutiratidza kuti ushamwari hwo huripo uye mukana uyo huripo.
Zvinorevei mungajekesa ipapo?
Tinoda kuti makambani edu muZimbabwe vanoda kutora mukana uyu, mukana wakanaka chaizvo, nokuti number one vari kuti kune chino chavanoti duty free, kureva kuti kana tinenge tichiita ikoko zvinhu zvedu hazvinenge zvisingaichaji duty. Number two vari kuti vanonzi quota free. Quota free ndeyai kuti havana limit kuti kana matipa zvakawanda zvakadai kana matekesa zvakawanda zvakadai chiregai. Saka mukana wakakura chaizvo kuti dei kuri kuti vanhu muZimbabwe kunyanyanya veZimbabwe Trade Fair nevamwe vakatora mukana uyu kuti vakwanise kuti vanokwanisa vavo kuexporta vaexport.
Tiri kunzwawo veEU vachiti vanenge variko kuZITF gore rino. Musika uyu wakakosha zvakadii weZITF?
ZITF yakakoshesesa kuti vanhu vanatsokunzwisisa kuti wakosha sei. Tofa kunzwisisa kuti chinonzi World Trade Organization unova iyo totongoti bato rakaitwa United Nations kukurudzira kutengeserana pakati penyika uyezve kutengeserana munyika. Saka ZITF iyo inofamba nedonzvo iroro kuti tiwane kuva netrade kana kuti kutengeserana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika. Saka ndopanotatsokutaridzwa zvinhu zvese zvinogadzirwa muZimbabwe zvinenge zvinomukana wokuti zvitengeserwa muZimbabwe imomo, asi kunyanyanya zvinenge zvinotengeserwa kune dzimwe nyika. Saka kana tikakwanisa kushandisa mukana yakadai seizvozvo, zvinoreva kuti vanenge vachida kutengawo zvinhu muZimbabwe vanouya vachizviona, yatoti showcasing, voona vachizviona kuti muZimbabwe unogadzirwa zvinhu zvakanaka kudai vokwanisa kutenga.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions vaED Mahembe vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wechitendero muIran Ayatollah Ali Khamenei vatenda mauto enyika yavo nekwavati kubudirira kwaakaita nekutumira ndege dzemhando yemadrones kuIsrael uye kudonedza zvombo zvakakandwa neIsrael munyika mavo. VaKhamenei vasangana nevakuru vemauto enyika yavo nhasi. Nekude rimwe divi, Israel inoti yakakwanisawo kudonedza zvombo zvakawanda zvakakandwa neIran munyika iyi. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navaLuke Mugobo, avo vakatanga sangano rinobatsira vechidiki nevamwe rinonzi Chipinge Vulnerable Children Intervention Program. Ngatinzwei vachitsanangura.
Organization yedu ipo kuedza kuti vana navana shirikadzi nemayuti tivaitire zvinhu zvekuti vashandise maoko avo. Takaenda kuona kuti mayuti edu mazhinji vakuita maningi zvindu zviya zviri ngati ngechirungwa donoshona itikati abstract zvindu zvekuita zvisina maningi maoko mukati saka takaenda kuona kuti kavadzidzisa kuti zvakakosha kuti vashandise maoko avo
pane mabasa akaita sei amuri kuvadzidzisa
ngatitaurei typical example yekwedu kwatiriti betinoshanda tiri kuchipinge uko Chipinge injimbo ine miti yakawanda mawaitera magum tree zvekuti tinofunga kuti susuka vana vakomana ava nevasikana tinoda kuti vashandise maoko kwavo kuita zvekunasira fenicha vari vasikana nevakomana vachiita zvekusona izvi kugadzira sipo kugadzira kobhura zvinhu zvakaita saizvozvo zvavanokwanisa kuita ndo zvatinenge tichivadzidzisa semuenzaniso
vana vabatsirika vawanda sei kana kuti vese vagona kubatsirika nesangano renyu vawanda sei uyezve ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakatarisira kuti munge muchiita munguva inotevera
pari zvinezvi nekuti organization yedu ichiri diki tine vana 10 vari kuenda kuprimary vatiri kubhadharira maschool fees kuvakomana tine almost 20 vatiri kushanda navo vana mai tiri kushanda navo vanosvika 20 saka kune vakomana nevasikana vatinoti mavulnerable youth ava nevamawidro achiri able tiri kushanda maningi navo tichipa inonzi psychosocial support zviya zvekutoonana navo totaura navo teinzwa zvavanofunga vari vakomana nevasikana teidhiskasa navo matopical issues teitaura navo teivapa guidance and counseling ndo kwatakanyakurerekera ikoko asi nekuenda kwenguva definitely tinoda kufunga maningi ngebig program yetinofunga ndiyo inozi yep youth education pack
zvichida pane vamwe vakaterera vangadawo kuti vabatirane pamwe chete nemi vanogona kukubatai sei
vakasununguka chaizvo chaizvo kutibata noti nesali ngemari asi ngemaidea chaiwo chaiwo nekuti zvekubatsira izvizvi hationi zviri zvinhu zvekuti ungati ndoda kuzviita ndiri ndega saka tingavada stiri kuti vatibate vanotibata veishandisa foni inoti +263 785 632 642 kana kuti +263 787 565 254
ndeapi mamwe mashoko amungada kusira vatereri tichitarisa basa ramuri kuita iri uyezve kurudziro yamungapawo kuvamwe
ndingada kupedzisira nemashoko anotika muupenyu zvakanaka kuti zvidiki zvatinazvo izvozvezvo togovanawo nevamwe ngechirungu ndingangoti need to be very unfortunate kuti munhu wodya sadza uri wega mamwe vachishupika kana kuti vasina zvavanoita saka ndaida kupesana nechitika vemawidhos edu chirikadzi dzedu idzi nemayouth edu atiri kuona nhasi unoyo tikavatsvakira zvekuita bilifu yedu ndeyekuti definitely vanokwanisa kushandisa maoko avo then mitoriro kurovana nezvatinoona zvese zvekuita musikanzwa zvinopera nekuita zvishoma because tinenge tadzidzisa aculture hard work ndiyo culture yatinoda kuti dai mayouth edu vangaramba vakaibatirira kuti nyika yedu ibudirire
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navaluke mugobo avo vakatanga sangano rinobatsira vechidiki rine vamwe rinonzi Chipinge Vulnerable Children Intervention Program ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya ini ndini Taboka Ncube ndiri muWashington DC
tinotenda Taboka iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Maaleru akanaka vatereri ndinokuchingamidzai muchirongwa cheyu chezvechitendero Nhasi ndinokupai maaudio amakatumira kuchirongwa chino muchipa pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yechitendero chechikristu nezvechivanhu
Ngavarege kutaura vachiti varungu wakatiunzira umwe Mwari. Mwari akasika denga nenyika napasi. Haana kusika denga nenyika napasi rewarungu. Haana kusika nedenga repasi rewatema. Zvinota urwane Bhaibheri kuti kumaundi Sinai kwakabuda murenje mana nezvihuta zvakadyiwa nevana vaIsraeri. Munyika menyu muno muZimbabwe makanga muchiwanikwa kumuti usina zita, sadza raiwanikwa pamuti kuchikomo chematojeni chiripo nhasi pamatibhereren salta. Kwaitaura Jehovha Mwari, asi ivo vakati midzimu yavo nekuti havana kunge vachiziva kuti midzimu iyoyo yaitaura kupi. Nhasi tinoda kuti tiwatiudze ivo mai awa kuti havana here munhu wedzinza remwari wewadzimu wavo aitaura pamatojeni uye angavabatsire kuti pamakomo epamatojeni pataure? Havana here umwe hama yemidzimu yavo yakanga ichibuditsa sadza kumuti usina zita, vandotaura naye andouchirazve sadza iroro riwanikwe? Jehovha Mwari mumwe chete Baba, asi nhau yemidzimu nemitupo yavataura iyo. Werengai pana waRoma chapter 1 verse 21 kuenda ku 29. Ndanga ndichida kutaura zvikuru pa verse 22-23. Inoti kunyange waiziva Mwari, havana kukudza Mwari saMwari, asi wakatotora Mwari kuwachimuita mufananidzo wechinhu chinofa, wakatora Mwari wachimuita mufananidzo wemunhu anofa. Mufananidzo wemunhu anofa ndipo panowanikwa midzimu, nekuti midzimu inowanikwa pamunhu akafa.
Magadi mkoma tanunoka. Ini maonera angu ndiye kuti bezu chinzi zviri kuenderana zvitendero izvi. Tingadai tose mazuva ano takuendesa nyaya dzidi kuna Jesu Kristu. Because iyeye musika wanhu wavanoti ndiye musika wavanhu wavanotumira nezvinhu. Akazviramba akatumira Jesu aona kuti nyika yavora nezvivi. Jesu akauya akafira nyika. Jesu ndiye akazoitira kuti shoko richifamba richisvika kuAfrica. Nekuti wakazotisiyira shoko muna Matthew chapter 28 verse iri ya 19-20 inoti endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, vababhatidze muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene.
Nhau yataurwa iyo yezvechitendero namuzvarawo ataura kuti tinotenda kuvadzimu wedu ndiwo chokwadi chaicho ichocho. Izvi zvivau izvi ndezvekubatira pamusoro. Ndichiri kuyeuka rimwe gore ndishandira umwe muchena akandiudza kuti African, that's why muchisuffer more. Makarasa chitendero chenyu mukada chevamwe, saka muri kunyanya kutambura. Isu tinokoshesa midzimu yedu. Tererai magare gare kwaibikwa mukwerera, mvura yainaya zvakanaka, kukaita matenda oenda unobvunzira masvikiwo. Chero nguva yehondo chaiyo chaiyo vaienda kunobvunzira kumasvikiro tofamba sei? Asi nekuda kwekuti vachena vaida ufumi hwedu, vakazoona kuti simba revanhu hakuti rikwanisi, ngativarasise chitendero chavo. Tikavarasisa zvatiri kuda zviyana godhi nemombe neufumi hwese hwemunyika muno, vanokwanisa kuzvitora. Ndo zvakaitika, ndobva vatipa izvozvo.
Kana Atete vataura nezvechitendero chechivanhu, eya, vanoziva chokwadi. Ini ndinovatsigira nekuti chitendero chedu chaitona mata zvokutuenda kuna Mwari. Tikatarisa iwoyo kuchecha vechikrishaniti, vanochengetedza mitemo inogumi. Isu isati vauya kuno nechikrishaniti kuAfrica, mitemo inogumi taingoitevedza.
Ndoda kutsigira hangu mufundisi chavasarira vari kutaurwa nenyaya yechikristu netsika. Pane pavasirira. Ichi kana iri nyaya yechivanhu, chainonetsera ndechekuti izvozvi hakuna achaziva kana kugona kuchiita chivanhu chacho nemazvo.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu kuWhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya, apo ndichikukunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ndichikusarisai nemufaro, ndini wenyu Tanonoka Wande, ndiri kuVOA Studio 7, Washington DC.
Tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo tochimbotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders yarohwa 2-1 neChicken Inn. Dynamos yarohwa Tel 1-0. Manika Diamonds yarohwa Capes United 1-0. Wange yaita Mangange 0-0 neNgezi Platinum. Bulawayo Chiefs yarohwa Simba Bora 1-0. Mukuziya nezvenyaya yemitambo yatambwa nhasi iyi, tabata nyanzvi munyaya dzemitambo momoyo akambotambira chikwata cheCapes United neBaimo, tikatanga nekumbvunza nezvemutambo weDynamos neTel 1.
Iko zvino izvi nemafambiro anga achiita maresults eDynamos vanga zvisingafadzi. Vanotungamira chikwata vanga vasiri kufara, masupporters vanga vasiri kufara. Saka dai kuri kunzi nhasi havana kuwana result yavawana yekukunda iyo idai tikutotaura imwe nyaya izvozvi. Nekuti vatsigiri vacho havana patience, zvekumira vachimirira izvozvo havana. Ende uyewo Dynamo setimu hombe kwairi kwacho kwainga irivo palogo hazvinyatsoratidzira ukuru weDynamo. Saka indinoti result yakanaka chaizvo kuna kaka nekuDynamos uye nekubhora rese remuZimbabwe.
Totarisawo mumwe mutambo wanga wakatarisirwa newakawanda pakati peHighlanders neChicken Inn.
Mukadzitarisa timu idzodzo munoona kuti dzagara dzichingonetsana gore negore. Idhabhi. Saka nekuti dzese dziri kubhuruwayo bhora iroro ragara rinonetsa. Vakomana vanenge vachigara munzvimbo imwe chete vanogara vachitaura nezvebhora iroro. Saka kuti unyatsoti inenge inokunda imwe ndeipi unoishaya. Asi nhasi vechikenini zvavo mukatarisa pavanonyora paya panonzi paTwitter yaakunzi X zviya, mukatarisa hendo yavo yechikenini vanga vachingosvoropodza haingagasi kubva nezuru pakuswera kwanezuru ndingangoti svondo rese. Asi ndazongofara kuti vakwanisa kuzadzikisa nekukunda kwavaita Highlanders. Asi mutambo uyu kazhinji kacho unongoenda kwese. Saka ndinodayira kuti changu nyanya kurwadza ndechekuti vakoma vaHighlanders ndivo vanga vari pahome uyezve vanga vatanga sizeni zvakanaka namurayiridzi wavo mutsva Kaini.
Tootarisawo Capes United yarwa zvakare neManika Diamonds 1-0. Zviri kufambawo sei Capes uku?
Capes ndingati gore rino yanga yatanga zvakanaka, asi nyaya inoyanyonetsa kuCapes ndeyekuti havana iye yatinoti consistency. Havakwanisi kuramba vachitamba zvakanaka svondo rino nerinouya nerinouyazve. Vakatamba zvakanaka svondo rino rinouya vanogona kutadza, vakatamba zvakanaka svondo rino rinouya kukunewa. Saka haisi timu yekuti mungatomira muchitemba kuti timu yedu. Uyezve kuCapes nhau dzemari ikonei dzakatinyararei, asi kazhinji kacho mukaona yatanga kudyiwa kunogona kunge kune zvimwe zvaakutotaurika kuseri ikoko.
Nyanzvi munyaya dzemitambo momoyo akambotambirawo chikwata cheCapes uye cheBaimo achitaura ari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vanoti mari yose iri kudiwa yemazig yapera kudhindwa yangomirira kuparurwa svondo rinouya. Asi vamwe vanoti kudhinda mari itsva uku kupedzera hoko padehwe retsindi. ZITF yotarisirwa kutanga nemusi wechipiri veEuropean Union nemuzinda weAmerica muZimbabwe, vachiti makambani anobva kunyika idzi anenge ari pamusika uyo. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichikusiyei mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele, asi musakanganwe kuteerera chirongwa chedu mangwana nenguva dza7 PM.
Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 yesonto mhlaka 21 kumabasa 2024 ngokhe sithube. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi selimise amakampani ambalwa ukusebenzisa amabhanga ngoba ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold. Abathenga bethengisa impahla bakhala ngokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold kumbe izigi.
Okuphatheleni mina ngombono wami, ngibone ngani ngeizisebenzi kahulumende, izisebenzi zabantu esingathi izisebenzi zasemabhenki.
Abakubandla elibusayo bathi amakampani akwezela ukugodeka kwesisindo seZimbabwe Gold.
Abantu baphathelisa ama-shops gaba advertise ukuthi sinkwa yi-13.5 zig for 1 year's dollar.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi selimise amakampani ambalwa ukusebenziswa yamabhanga ngoba ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold kumbe iZig. Iphephandaba le-Sunday Mail lithi sokuvalwe ama-accounts amakampani alitshumi lane lanye 11 abengafuni ukusebenzisa imali le. Awavezwanga amagama amakampani la noma nje kucatshangelwa ukuba adlelana lohulumende. Kusenjalo abathenga bethengisa impahla emgwaqweni bathi okwamanje idola elilodwa elemelika lithenga amaZimbabwe Gold angamajumi amabili 20. Lemkambo kahulumende idola lithenga amazigi edlula kancane ijumi lantathu. Omunye wabathenga bethengisa emgwaqweni koBulawayo uNkosazana Charity Mpofu ukhala ngokwenziwa ngabathengisa imali emkambo wensida.
Into enzakalayo ngemali yakithi leyo eZimbabwe esingathi iziki awungeke ukuzwisise, kodwa okukhona ngeziki ukuthi ivele yona iziki ingakatholakali injalo iqeda ukuthi sesiyazisiwe ukuthi sesileziki. Ama-rates akhona ade avele ahlukana lawe esingawuthi interbank rate, rate kahulumende. Okuyikuthi osiphatheleni asingeke sithi ukuthi ngabantu nje from nowhere abavuka sebekhweze irate baphinde bayehlise. Osiphatheleni mina ngombono wami, ngibone ngani ngeizisebenzi kahulumende, izisebenzi zabantu esingathi izisebenzi zasemabhenki, ngoba uyafumanisa ukuthi bahlezi belamazigi amamiliyoni lamamiliyoni emafonini, ngaze uhambe ufuna ikhokheshi yemalini, ngaze uhambe ufuna i-foreign currency yemalini, ngabantu abahlezi belayo leyo mali. Kodwa okusuka kumangazeki ukuthi uyazibuza ukuthi bayithatha ngaphi, ivela ngaphi, onguye okhontrolayo ukuthi abatshele ngama-rate mubani. Okuyikuthi imibuzo enjengaleyo, I think mina ngombono wami vele osiphathileni ngathi izisebenzi kahulumende kumbe izisebenzi zasensitha zasemabhenki, ngoba eqinisweni akula muntu ongavuka kusasa esesithi hayi idola seliyimali engaka, sasavuke futhi esesithi hayi idola seliyimali engaka.
Singathi vele kwenzakalani kubo siphatheleni lapha mpofu, akusicothele kancane.
Okwenzakalayo kubo siphatheleni yikuthi imali i-foreign currency ingaba ku-demand, yikho kusuka kuyise amandla emali yakithi. Isiba ku-demand njalo iyenziwa ukuthi nxa uhulumende engaholisa ama-civil servants, ukuhola nje kwama-civil servants kuvele kuwise amandla emali yakithi. Sokukhweza ke u-demand ye-foreign currency ngoba yilola lo wenza i-civil servant, wenza yithi thina esiphila ngokuthengisa ukodwa lokuthengisa, sonke i-foreign currency siyayidinga. ngananzelela izi ezindlini lapho esirenta khona omastanda abaningi baya befuna i-currency, i-foreign currency. Sinanzela lapho esithengisela khona nxa sesithi sibhadala ama-renters kufuneka i-foreign currency. Okuyiyo i-foreign currency ethi yona nxa ama-civil servant eseholile sebuya kithi ethenga i-foreign currency. Thina lathi leyo foreign currency sesiyayidinga kubo siphathelene. Kuyadala ukuthi ngobudemand bayo bahlale nje bekhwezile ama-rate. Bakhweza ama-rate kusiya nge-demand ye-foreign currency. So mina engikubonayo ukuthi ama-rate isikhathi ngamandla ezigi awiswa yidemand yeforeign currency. Ukuthi izigi ibe lamandla ukuthi iforeign currency ibe ihlale ikhona itholakale emabhenki uphi ithi civil servant umuntu ophila ngokuthengisa ibani lobani ayithole emabhenki. Yikho kuzayenza ukuthi nxa iforeign currency itholakala wonke umuntu esiba le-access le-foreign currency kuzayenza ukuthi imali yakithi ibe lamandla ngaso sonke isikhathi.
Lo ngunkosazana Charity Mpofu othe ngayithengisa impahla koBulawayo. Sixoxela eseNkulumane. Ngasengisanga ukukhuluma lesiphathamandla sikahulumende kanye le-Reserve Bank of Zimbabwe ngodaba lolu. Sixoxele lomnumzana Patson Sibanda osekela ibandla le-ZANU-PF njalo uthakazelela ezomnotho.
Yithi esesiqalisa futhi imishikasika ngoba amaZimbabweans siyantunyiswa ngama-sanctions, siyantunyiswa ikuthi uthi umkhonomi wethu umelele emalini kuphela, imali leyi hayi izintwela siyibulaleni asiyibulaleni. Okwakhathesi izigi kayekho ezandleni zabantu anti kodwa ikhona emafonini. Angingathi mina ngizodinga i-airtime efonini ukuthi ungithumezele, wena busulithengisa izigi kulapho osuqalela khona ukuphathelisana khona. Abantu bayaphathelisa ama-shops gaba advertise ukuthi sinkwa yi-13.5 zig or $1. But wena ungavele uthi uthengisa isinkwa usithethe kolobhens. Ulobhens akuthengisele isinkwa lesiyana abe sekunika wena ngedola kumbe kunike nge-86 cents kumbe kuyenike ngemalini ubusathengisa ngezig usuyibiza 20 zig. Yona ebhenki ulobhens ihamba athatha imali nge-13 zig kulapho kuqalisela khona ukuphathelisa. Ukuphathelisa lokhu akusikho ukuthi kusezitridini. Okwezitridini lokhu kalokabusabubonakale ukuthi sizithwalele izimali zangikhona ezandleni othini lati siphathelise.
Nxa sikhangele baba Sibanda kuya ngaphi konke lokhu phela siyabona ukuthi iziki yangkhona leyo kubona bela kukhanye phela lokuthi kuhamba njani.
Iziki akube le-Consumer Council of Zimbabwe or any other organization engakwanisa ukuthi ivikele iziki abantu bezitolo babotshwe. Ungafaki i-rate engekho e-bank when you are trade uhambe wathenga iziki akho wathenga lokho okuthengayo. Xa isihluka athenga emazweni iyehlulekiswe ukuthi hayi abantu imali abayitholeyo ayikwanisa ukuthi ebathengisa bayihoda ngayo emazweni. But nxa yila umuntu angavele athengisa isinkwa sago because in Lobels what watombo labo nonemba gcwele lapha eZimbabwe but buze sithi wena 20 zig nguwe osusenza inflation ngosukonzerisa inflation yibo osiphatheleni asebeqalisa bentshontsha imali beyilutha sikhangele ezethu ezandleni ukuthi manje manje ngizakudla njani. So ngicela ukuthi i-Consumer Council of Zimbabwe ngifuna ukuyibiza ngesidala sami njengoba ngiziluphalele nginje kufonywe enye i-organization ezangena shop to shop, shop to shop abantu abathengisa njalo kuvalwe lokho ngoba asivumi ukuthi singaphatheliswa ngokuthi ngeni kabantwana bami lofu yesinkwa eyi-13 zig ibisithiya kuba yi-20 ngokuthenga ule chance yokuthi iziglei ngene efonini yakhe ngoba silayo ezandleni lapha lokho ngiphinda iziglei ayisoze iluse i-inflation ingakasekhulethi isisekhulethi ku-social media and lakhona kokuthi siyatransacta ngamafoni then abantu sebeqalisa ukuqilana khonapha kulapho uqalela khona umsindo.
Lo ngumnumzana Patson Sibanda osekela ibandla le-ZANU-PF njalo othakazelela ezomnotho. Sixoxela ekoBulawayo. Sengangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba eNew York uqala kusasa ukuthonisa icala elethiswa owayengumongameli umnumzana Donald Trump ucatshangelwa ukuba wahlawula imali wesifazana odengisa ezocansi uStormy Daniels ngesikhathi kakasela ukhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2016. UTrump uyaliphika icala leli. Umongameli Volodymyr Zelensky wawele Ukraine uthi ilizwe lakhe lizakwenelisa ukwehlula ele-Russia lingathola uncedo lwezikhali kulandela okwethulwe lidala le-House of Representatives izolo evume ukuthi linikwe amabhiliyoni adlula angamashumi ayisithupha 60.8 billion dollars yokuthenga izikhali. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa ngombukiso omkhulu ozayo. Umbukiso lo uzaqhutshwa ngoNtulikazi. Ake sizwe namhlanje ke sile ndoda elandela ezamasiko njalo eqhuba ezamasiko.
Ngiyalibingelela balaleli, igama lami nginguPhilani Ncube weMatibelendi Cultural Awards. Sizabe sile umthwenti cultural expo lapho sinxuse abaphathekileyo kwezamasiko iMatibeleland jikelele, ama-weavers abemgido yesintu abagudulayo bececisa izindlu zemakhaya, abapheka ukudla kwesintu, izimbongi, ikanjalo kanjalo. Sikhangelelele abagida umgido wesintu okuthiwa yihosana bevelela kwele eBotswana. Kusenjalo sidinga ukuchaswa ngokuthi laba abenza ngezesintu bevelela kubo Vic Falls, Bellbridge, Matobo, Plumtree lesigodini benelise ukufika kulo mcimbi.
Ye, bala khonapho-ke ngamafishane mphowethu.
Umcimbi lo nyaka wenzakala okwesihlanu lesithiya kalontathu, njalo sikhangelela ukuthi kube labantu abafika phose 200 bezobuka lo mcimbi. Injongo yethu ngeyokumakhetha laba abenza okwamasiko umhlubulo weMatibeleland ukuthi benze inzuzo ngemisebenzi yabo abayenzayo lokumakhetha iMatibeleland jikelele.
Ye, lo-ke ngubaba uPhilani Ncube okhokhela inhlanganiso yezamasiko. Ungadinwa lokusasa ba.
Sigcina amasiko akwethu. Sigcina amasiko akwethu.
So isikhathi sezokholo lwesiKristu sinoNtungameli Khomo.
Sihlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Bathandwa benkosi, sibongeke isipho sempilo uba singenele kulolu suku. Kungakhathalekile ukuthi sikhonona sikhala ngani, kodwa ukukhulu kakhulu yikuthi usasiphile isipho sokuphila ukuze sihlangane sabelane leli lizwi lanamhlanje. Lapho esabala khona ku-Exodus 14 ngesikhathi sehlukana siqale kuverse 14. Angisoze ngiyibale-ke, abafuna ukubala bangabala u-Exodus 18 sisiya kuma ku-16. Ngithanda ukuthi-ke namhlanje sikhumbuzane ngamandla kaNkulunkulu nxa sikhona phakathi kwezinkinga nencindezi eziningi. Siswela konke esifisa ukubana sibe lakho, ngobana yilowo lalowo muntu empilweni yakhe nxa ephila ulamaphupho awaphuphayo ngempilo yakhe. Abazali baphupha ubana abantu ababo ababazeleyo babe ngabantu abaqotho abaqondileyo abazabagcina njengoba nje kuthiwa ukuzala ikuzelula amathambo. Kodwa abanye ke abazali endaweni belulwe lawo mathambo bayephulwa lawo mathambo nabantwana ababazeleyo, labantu abahleli ezigabeni lezigodini ezithiyeneyo nxa bekhangele phakathi komphakathi bayaphosa ilihlo babona ukuthi kambe ngubani ongasisiza kule ndawo. Babe sebekhetha lowo bamkhethayo ukubana abe nguye obakhokhelayo ukwenzela ubana uhambo lwabo lwempilo yasemhlabeni lube lula. Namhlanje ngithanda ukuthi ngithi-ke mina ngamafishane, uNkulunkulu-ke iy'ngxaki zonke lezi ngakutsho ukuthi kaziboni kazazi, uzikhangele ngoba yena kacwayizi kalali kozeli. UNkulunkulu-ke labantu abakwa-Israyeli besuka eGibhithe beseKhenani, bona babecabanga ukuthi njengoba uNkulunkulu enguNkulunkulu uzabanika amaphiko bandize nje bangazi bangene ngena phakathi kwenkinga uNkulunkulu akasebenzi njalo ngombono wami uNkulunkulu uyavuma ukubana singene phakathi kobunzima obumangalisayo kodwa bese sithi phakathi kwabo bonke lobo bunzima ukhona yena uyasilwela thina sithule sime ngokukholwa lokuthandaza kwenjengoba uMose esitsho uverse 14 uJehova uza kunilwela lina lithule lime ngokholo ngokumethemba uJehova ngoba yena akalali engutsho ukuthi abantwana bakwaIsrael besika eGibhithe ngazothatha into le uthi imap ukhangela ukuthi iGibhithe ngapi ukhangela ukubana iCanaan ubiPalestine ingapi uyafucula kule nkalakatha olwandle okuthiwa lulwandle olubomvu uNkulunkulu kazange alomise lona lolo lwandle olubomvu okwakumele abantwana bakwaIsrael badabule phakathi kwalo izikepe zazingekho babengasoze benele mhlawumbe kanti lempi kaFaro yayisiza amahashi labo bonke ukubana bababambe bababulale babuyisele ebugcinini bafika ke ekhunjini lolwandle olubomvu bathi ngu baswela ukubana uzahamba njani zihlobo zenkosi ezithandekayo ngomunye lomunye wethu silazo isikhathi lapho esilandelwa khona yibuhlungu izitha zinkinga njengoba silazo akukhathale ukuthi inkinga bani ibunzima bani kodwa kuyasilandela ukusibandezele ekhoneni abantu bakwaIsrayeli sebefikile ekhunjini lolwandle olubomvu uNkulunkulu wenza izimanga zihlobo ezithandekayo kuthi wathi kuMose phakamisa induku yakho wehlukanisa amanzi abantwana bakaIsrayeli bachaba emhlabathini owomileyo uNkulunkulu yakwenzela isimanga namhlanje ungakholwa kuye ngokholo olufana lalolu uMose alwenza lokuphamisa induku uchapha abantu bamangala ukuthi uphume njani enkingeni ndana asikhuleke Thixo ezimanga simangalise empilweni zethu uzube lathi izikhathi zonke amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga kakhulu untungamili nkomo sesizwe ezabatsha
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa loMnumzana Mnyaradzi Masiwa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku le-internet ekuthuthukiseni kwemfundo ikakhulu emaphandleni. UMnumzana Masiwa ulela amalungelo ababalisi bemaphandleni ekunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union.
Sibona kuyinto eqakathekileyo ukuthi emakhaya abantwana bebe le-access ku-internet but sibona njalo ukuthi 70% of abantwana besikolo basemakhaya njalo ungakhangela emakhaya akula internet akula amagetsi njalo even lama-teacher afundisa emakhaya ngabala wona amafoni izikole ezemakhaya azila i-internet
i-internet izifundi zisebenzisani kuyini okwenza ibe yinto eqakathekileyo kulezi nsuku
asikhangela kathesi ukufunda kwenziwa kakhulu ku-internet ama-research ayenziwa ngabantwana ama-projects ayenziwa ngabantwana okwakungamakhala kathesi sokungama-school-based project konke kuyenziwa e-internet but sibona kuyinto eqakathekileyo ukuthi uhulumente eqakathekise ukuthi okutholwa ngabantwana abase ma-town kube kutholakala njalo emakhaya
kungaba kulomahluko na phakathi kwababalisi abasemaphandleni labasemadolobheni nxa sikhangela indaba lezi
yebo sibili liqiniso lelo kunomehluko omkhulu kakhulu phakathi kwababalisi laba ngoba ababalisi abasemakhaya ababana i-access to internet njalo bangena emadolobheni kumbe kanye ngenyanga so vele into se-internet bahle bakhohlwa ngazo ngase sikhangela ababalisi abasema drobheni sibona njalo ukuthi bayasusa abala bayasusa isikhathi sokuthi befike lapho kule free internet endaweni ezishiyeshiyeneyo but abasemakhaya babala ithuba leli.
Nxa sesikhangela ukuthuthukiswa kwemfundo yabatsha abasemaphandleni, sikhangela kakhulu ukuthi ababalisi balakho ukuba bengelalwazi olugcweleyo ngokusetshenziswa kwemitshini yakulezi nsuku. Yikuyini okungenziwa ukuze kuphathiswe kube lentuthuko le?
Ngesikhiwa sithi sikhangelele ukuthi kube le-awesome approach ukuthi wonke ama-stakeholders awe-education ebe lethuba lokuthi befundiswe ngeze-internet, bebe empowered ngendaba ze-internet. Nxa singakhangela ababalisi, nxa benika abantwana umsebenzi wokuthi beyenze ezindlini, baya bekhangelele ukuthi abazali befike endlini bencedise abantwana njalo. So nxa abazali beyela ama-skills lawa ukuthi bekwanise ukungena kwi-internet, bengeza i-internet yakhona ezindlini, kuyaba nzima ukuthi abazali abasemakhaya bencedise abantwana babo ukwenza ama-research atshiyetshiyeneyo njengethuba lelo esilibona litholakala emadolobheni.
Ikuyini elikubona kuqakathekile nxa sikhangela udaba lolu elingakukhuthaza uhulumende kanye labanye abakuhlangothi lwezemfundo abagoqela ababalisi, abazali kanye labantwana?
So sibona kuqakathekile ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi indaba le intandithi ihambe kahle kahle esikolo, kufanele ukuthi wonke ama-stakeholders, ama-parents, abazali, abantwana lababalisi bebe empowered ngendaba ze-intandithi lezi.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Munyaradzi Masiwa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kanye le-internet ekuthuthukiseni kwemfundo ikakhulu emaphandleni. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguJabo Kancube.
Ye, siyabonga kakhulu ke Dabo Kancube ungathinela kusasa. Wezemidlalo, iqembu leChicken Inn namhla linqobe eleHighlanders Football Club 2-1 emdlalweni weCastellaga Premier Soccer League odlalelwe koBulawayo. Nansi impumelelo yemidlalo efanayo. Manica Diamonds 1, Cape United 0. Wange 0, Ngezi Platinum 0. Dynamo Zimbabwe 1, Tel 1 0. Bulawayo Chiefs 1, Simbapura 0. Nakukunye njalo okwezemidlalo. Namhla sixoxa lo wayedlala umdlalo wenguqu, umzondi womgaza, usehlala kweleBhilitane. Ake sizwe ixoxa lo msakazi weStudio 7, uEzra Jesus Banda.
Umzondi wathi mawuthi mzo waqala ukudlala ezenguqu esemncane, wadlala iqembu leZimbabwe Saints, amaZulu lesizwe lamaWarriors.
At one point ngakhoza ngihamba kwadlala kwaHighlanders, whether it was fortunate or unfortunate, kwaHighlanders ngisahlalanga isikhathi eside ngabuyela ngayo kuZimbabwe Saints. Ugogo wayengumuntu othanda iqembu leHighlanders, isifiso sakhe sayekuthi ngidlale iHighlanders but ama-opportunities angikhona asabuyanga. But she remained my number one fan, even since I left Zimbabwe Saints.
Umzondi wamkatsa wazalwa koBulawayo wakhulela khona.
Ngadlala ibhora lami for amaqembu ayi 2 aweBulawayo, which is iZimbabwe Saints and iAmaZulu Football Club. I was fortunate enough ukuthi ngakhona lokuthi ngirepresente i-country yethu iZimbabwe at all levels, should I say, from under 17, under 20, under 23, and Zimbabwe national team. To be unfair for me, which we compare, maybe the standards have dropped. Maybe the current players, they see that as equality. But on my side, maybe I see different. My main issue is mainly junior ama junior programs which I don't think they are non-existent compared to Tina Sikhuli Swa.
Abantu bakhala ngokuthi abangabadlali benguqu yibo kumele baphathe ezenguqu ezibaphi.
One day maybe ngizabuyela ekhaya ngiyoncedisa nami ngendaba yebhola ukuthi silibone li, you know, likhula lisiyaphambili. So for now I don't have any aspirations ukuthi ngizakhokhela whether being a coach or an administrator.
Umzondo wamgatsa ngumuntu olothando njalo lenhlelo zokuncedisa labanye abadlali benguqu lentandane eziselwayo eZimbabwe. Umgatsa uyadlala ibhola lokuzilibazisa eBrithani abuye aqeqeshe abasakhulayo. Imele Studio 7 igama ngu-Ezra Jesus Banda.
Yes, siyabakhulu-ke Jesus lethemba lokuthi uzaba le mpela viki elejukela. Yes, ke sibone ke ezomculo khona manje asingeneni sibone.
Sanibonani, igama lami nguNomina, ngiphuma eChangwa ePlumtree. Lapho engazalelwa khona umama wami laye wayephuma khona, ubaba wami uphuma eGaborone eBotswana lapho engakhulela khona. So yeah, mina ngingumculi ngibased eGermany, okwamanje ngise eBotswana eGaborone. Into engazenzayo last year ezinhle kakhulu ama highlight kwakuyi media tour yami lapho eSouthern Africa. Ngaqalisa eZimbabwe eBulawayo ngayenza uSkies Metro FM, ngavakashela iNasty University ngayenza master class, and then ngase ngisuka ke ngisiyaqalisa eSouth Africa Media Tour. Ngaqalisa eCape Town, eJohannesburg, laseDurban. Sayenza ama-radios eDurban, sayenza Joburg, Okhozi FM, Umhlobo Wenene, lapho engabe le-live show also kuma-platforms abo, ama-social media kuMhlobo Wenene. And sayenza ama-TV shows, ama-interviews, o-SABC Sport, SABC Morning Live, o-Trends. Ngayenza labo-newsroom. Yeah, so kusuka lapho-ke ngase ngisiya e-Europe, ngaya ePortugal, eGermany, locating ama-DJs engasebenza lawo. Ngabuyela njalo ngaya eCape Town, ngayenza uCape Town amanye ama-TVs, ama-radios, and then ngase ngisiya eJoburg. So this is what engangikwenza umnyaka lo odlulileyo. And then ngabuyela njalo ngaya eBotswana, ngayenza i-media coverage encane, Pula Power, or Flavor Dome, ku-BTV, iBotswana TV, ama-radios, interviews, and then lama-newspapers, ngaperform manjalo kukhona lapho kuPula Power leFlavor Dome. Ukusuka lapho-ke ngase ngisiya ngibuyela ngisiya eJohannesburg, ngacontinua-ke nge-media tour esasiyenza ama-radios wonke nje lama-TV. Kuthe kusuka lapho-ke ngase ngisiya eCape Town, ngavala i-show kuthiwa yini i-media tour ngavakatshela i-Bridges for Music. It's a college music, a beautiful one. And then ngayenza i-master class, ngayenza labo Hectic 99. And then ukusuka lapho-ke ngase ngisiya eBotswana njalo, ngavakatshela i-Childline Giving Back to the Community nge-foundation yami SAA by Nomina. Sadonata-ke izinto ezazifuneka khona ngale ezazishoda, ngaspend i-day labantwana nge-Christmas. Kukuhle into ezibuyayo kathesi njalo ngengoma loShawn Kingston Closer to You is out, is available, iyenza kahle. I'm looking forward ukubana ngibe le video laye. Into ezinye ezibuyayo kuredefine brands, building a professional team, le new management kathe se-Europe njalo, siplan i-European tour, i-African tour, lama-collaborations international, sisebenza ama-projects a-international ukathesi, angeke ngikhulume ngawo okwamanje. Yeah, njalo ngisebenza i-EP engiyenzayo. And into emnandi kakhulu engikhulisayo enjabulisayo njalo, i-collaboration lami loShawn Paul, ingoma kuthiwa ngu-All or Nothing. Ngiyabuya kathesi ngo-May. I'm looking forward to that, njalo kushoot i-video naye. Yeah, yizo izinto ezinjabulisayo. Ngiyabonga kakhulu, thank you.
Yes, siyakubonga kakhulu dadewethu, sikufisela inhlanhla empilweni. Siyakuzwa sithi uyajukajuka lapha lalapha, siyakuzwele isikhathi sakho mama. Singawugqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebeselazo. Ibhanga leri zeBank of Zimbabwe lethi selimise amakampani ambalwa ukuba asebenzise ama-accounts awo ngenxa yokuthi ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold. Abathenga bethengisa impahla bakhala ngokuwa kwesindo seZimbabwe Gold kumbe iZiG. Abakubandla elibusayo bathi amakampani akhwezela kukudeka kwesisindo seZiG. Siqhubeka lapha ohlelo lethu lamhlanje. Olivalise moyeni ngenjabulo. Umthembo sithembayo uGift Dube. Lelale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.